This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera Chikumi 13, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Ini ndinongoona kuti kungori kutauro havo chete, nekuti vanoita kunge vana vemunhu mumwe chete vari kuverenga kubva mubhuku rimwe chete, nekuti tokunga vari kunoti aiwa nyaya dzemadzimaita inyaya dzekunei, saka vanongoonoti aiwa toita seki tichingovharavhara.
Vatungamiri venyika dzemuAfrica votanga kuita musangano weAfrican Union Summit muSouth Africa mangwana.
Pane zvakawanda nyaya yelabor, kuti makambani haagoni kurestructure malabor force. Makapasiti kana ari pa 39%, uchine vashandi hao inao uchiri kuma 70 hapashandiki. Saka pane dambudziko ipapo, ende hurumende iri kuti iyo aiwa hatisi kupai mvumo yekuti muite restructure kana kuti maretrenchment.
Mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries anoti nyaya yehurumende yekuvaomesera pakugumura vashandi yokanganisa mabasa avo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vari muSouth Africa, vari kutarisirwa kutungamira misangano yeAfrican Union mangwana. VaMugabe ndivo sachigaro weAU pari zvino. Vatungamiri venyika vari kutanga kusangana nemusi wesvondo kusvika musi wemuvhuro, uye vazhinji vavo vakapinda muSouth Africa nezuro. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rine chekuita nekuremekedzwa kwekodzero dzemadzimai nenyaya yebudiriro muAfrica. Dzimwe nyaya dzichazeiwa dzinosanganisa hondo dziri munyika dzakaita seSomalia, Nigeria uye kusagadzikana kuri muBurundi. Asi nyaya iri kutarisirwawo nemadzimai akawanda inyaya yekuti vatungamiri ava vachakosheswawo here nyaya dzekodzero dzavo sezviri kutaurwa nedingindira ravo. Mukuseya nyaya iyi tabata mukuru weZimbabwe Young Women Network for Peace Building muzvare Grace Chirenje kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Mudzimai uye semudzimai anoshanda nemamwe wemadzimai tichimiririra kodzero dzavo, ndinoona kunge muZimbabwe hatisi kunofara here. Chatinofara ndechekuti tine bumburo remutemo rinosimudzira kodzero dzevanhukadzi, ichinangana sine kuenzaniswa kwemikana. Asi tinoona kuti nyangwe zvazvo pane bumburo remutemo rakanaka rinosimudzira kodzero dzevanhukadzi nevanasikana, izvozvo hazvisi kuoneka muupenyu nekurarama kwevanhukadzi nevanasikana. Zvinova izvo zvinoita kuti tisazofara, nekuti hazvibatsiri kuende mitemo yakanaka. Asi takatarisa upenyu hwevanhukadzi nevanasikana, hapana zvinhu zvatiri kuona zvekuendeka zvinonyatsoita kuti tiri isi tiri vanhu vari kubudirira mukati neupenyu.
Asi ivo vatungamiri vemuAfrica ava mune chivimbo nhavo here kuti vanogadzirisa nyaya dzakadai dziri kunetsa madzimai nemwanasikana, kana kuti kunenge kungori kutaura hako?
Ini ndinongoona kuti kungori kutauro havo chete, nekuti vanoita kunge vana vemunhu mumwe chete vari kuverenga kubva mubhuku rimwe chete, nekuti tokunga vari kunoti aiwa nyaya dzemadzimaita inyaya dzekunei, saka vanongoonoti aiwa toita sei kuti tingovharavhara tiite setwitter chimwe chinhu. Asi takazotarisa futi mararamiro ari kuita madzimai nevasikana vechidiki, zvinongokuratidza kuti aiwa mitemo iripo, mundangariro nepfungwa dzevatungamiri tirimo. Asi kuzoona chinobatika chekubudamo, ipapo ndo pane nyaya iri kuti shungurudza ipapo.
Mukuru wesangano reZimbabwe Young Women Network for Peace Building muzvare Grace Chirenje vari parunare muHarare. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vanoti danho regurukota rezvevashandi amai Priska Mufumira rekuvaomesera pakugumura vashandi rave kuvakanganisa zvakanyanya mabasa avo zvekuti zvinogona kupa kuti mamwe makambani akawanda atovharwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamoyo.
Nyaya yelabor kuti makambani haagoni kurestructure malabor force. Makapasiti kana ari pa 39% uchine vashandi avo inavo uchiri kuma 70 hapashandiki. Saka pane dambudziko ipapo ende hurumende iri kuti iyo aiwa hatisi kupai mvumo yekuti muite restructure kana kuti maretrenchments. Izvozvo zvichaita kuti makambani akawanda apunzike munyika. Saka zvinoti tishungurudza izvozvo nekuti makambani asvika pachimwe chinhano chekuti hapasisina simba rasara rekuti aramba achishanda.
Ko, zvanga zvichitaurwa kane hurumende vamoyo kuti makambani anenge anga achingomhanyirira kunogumura vashandi, asi ivo vashandi vepamusorosoro vachidya norivha, vashandi vepasi apa vachinonga svosve nemuromo.
Ichokwadi, dzimwe nyayawo munyika dzatakafanira kutarisa. Hatisi kuti nyika yedu basa riri kuda kuitwa ihurumende chete. Nesuwo makambani, mabhosi vemakambani, takafanira kutarisa kuti tanga tichishanda sei, tanga tichirarama sei. Saka correction iyoyo yakafanira kuitwa. Ende hurumende papo is correct kuti takafanira kutarisa kuti the total cost yemakambani yakamira sei. Asi hazvirevi kuti kana mashefu mumakambani aiwana mari dzakawanda, hazvirevi kuti takafanira kuchengeta vanhu imomo mukambani. Because kambani inopunzika nemashefu ari mumwe imomo nevashandi. Saka takafanira kuti tione kuti kana tichiita marestructuring iwawo, anobata mashefu kana kuti mamaneja epabasa agozobata uyezve vashandiwo futi. Saka yakafanira kuita kubata kwese kwese iite restructuring yakadaro. Ndo zvinodiwa munyika.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI vabusisa moyo vari parunare muHarare.
We love you. Saverio. Yeah. It's a precious. Now we shift you. My Isabel. Yeah.
Na father my sister. Na father munhu wese ma sweeter. Doro tadira bazita father vari bazita father kana ma ancestors.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada makaterera Studio 7.
Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rumbo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Madeleine Dube, avo vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reNational AIDS Council. Muzvare Dube vachange vachititsanangurira nezvakabuda mushure mekushanya kwakaita nhumwa huru yesangano reUNAIDS yanga iri munyika svondo rapera. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu, muzvare Dube.
Masvikei.
Mungatitsana nguro here nezvakabuda mushure mekushanya kwenhumwa yakabva kuUNAIDS?
Mazvite henyu, tanga tine muyenzi anoremekedzeka vaMichelle Sidibe, vanoveva executive director weUNAIDS kuGeneva. Vakauya munyika mushure mekunge vamboiedza kuroga dzendo zvatikaviri kese vachizokundikana. Asi takafara nguva ino kuti sekuronga kwatanga takaita vakwanisa kunge vachisvika. Kana tichitarisa kushanya kwavo, vaSidibe vakanyatsokutaura zviri pachena kuti kushanya kwavo kuuya kuzokorokotedza vanhu vemuZimbabwe nemashandiro avakaita ekudzikisa utachiwana weHIV. Vaida kukorokotedza vatungamiriri vedu munyaya dzezvokugona kutungamirira nyika kuti tisina mari yakawanda kudaro, tisina zvekushandisa zvakawanda kudaro, nematambudziko ari kusanganikwa nawo kubazi rezveutano, takakwanisa kubatirana sevanhu vemuZimbabwe kuderedza denda irori.
Vachinge vaona ongororo iyoyi yekuti uwandu hwevanasikana vechidiki vari kubatwa neutachiwana hweHIV AIDS ndounenge uri kuramba uchikwira, kunyange zvazvo pane matanho amuri kuita imi kuti udzikire, vakange vachiti chipi?
Taraiedza kukurudzira ndechekuti kana vanhu vachitaura vanoanza kuti tiri kuita zvirongwa zvevechidiki kana kuti tiri kuita zvirongwa zvevasikana nemadzimai. Saka iye aida kuti vanhu vanyatsokujekerwa kuti kune zera kunyanyisisa kuvasikana, kwete kumayuti ese, asi kuvasikana riunyanya kubatwa neutachiwana rinofanirwa zvakare kuitirwa zvirongwa zvokudzidziswa nokushingairira kuti vana vasikana ivava tavawanira mari yekuti vaende kuchikoro. Vasikana vakagara muchikoro kana kuti vakambopedza nguva yakareba vachienda kuchikoro, mikana yavo yekuti vabatwe neutachiwana inodzika, mikana yavo yekuti varoorwe vachiri vadiki inodzika, mikana yavo yekuti vaite pamiri vachiri vadiki inodzika. Saka tinofanirwa kutonyanyisisa kutarisa chikwata ichoti nokuvarongera nekuvabatsira. Ngatitiinherere.
Vanobatsirwa sei?
Toumba homwe yekuti mwana uyu kunyange dai tisina kumutora kuti agare pane mumwe musha, anogona kutumirwa mari pafoni yaanogona kuzoshandisa kuti atenge zvaanofanirwa kunga achiwana, uyewo zvakare kuti ange achikwanisa kudya nekuenda kuchikoro. Taakutarisa kuti kamari kadiki asi ndoka mari kanogona kuita kuti mwana musikana aende kunopedzisira achinotengesa mwiri wake kana asina kuchengerera.
Chii chinoitika pakasaitwa urongwa uhu?
Tikasakwanisa kudzivirira kuita urongwa hwakasimba hwokudzivirira vasikana kuti vasabatwe neutachiwana, tinogona kutora nguva yakareba tichine utachiwana ihwohwo. Pachinhambo chokuti tikabatanidza musoro tinogona kupedza denda reutachiwana hweHIV.
Ko vaye vanoita zvechifambi vangabatsirwe sei?
Vamwewo zvakare vaizi ngatitarisei ndivawo madzimai anonzi atinoti anotengesa miri yavo. Tinozviziva pachivanhu chedu zvinhu zvisingagamuchirike, uye kuti zvinhu zvinonyadzisa pamunhu kuti munhu abude pachena achiti ini ndinotengesa miri wangu. Asi tinoziva kuti zviri kuitika kunyange dai zvisingatauriki. Saka zvakadaro zvinhu zvakanzi ngatizvikoshese, inotikaisa chikwata ichochi pamwe chete chemadzimai aya. Munoona kuti uwandu hwemadzimai ane utachiwana hweHIV chakawanda kuchikwata icho chemadzimai kana totarisa nevamwe. Asi vanhu vekuti kana vakadzidzisika vanogona kudzidziswa kuti vatidzivirire kuti vasabatwa neutachiwana. Kana vazvidzivirira ivava vakagona kuramba kuti handigone kuenda pabonde newe kana usina kuzvidzivirira. Tinogona kuona kuti varume vanenge vaakuzviziva kuti kana vachida kunotenga nyaya idzodzo pabonde vanofanirwa kunge vakazvidzivirira.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Madeline Dube, avo vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reNational AIDS Council. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Mazita.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa hondo yemashoko inonzi iri pakati pevanopinda chechi yepostori nemukuru wechechi yeprophetic healing and deliverance ministries, Prophet Walter Magaya. Prophet Magaya vanonzi vakaburitsa mabhuku maviri anonzi Nevanopinda Postori ari kushoropodza mabasa avanoita. Takundikana kubata Prophet Magaya
kuti tikurukure navo nyaya iyi asi takwanisa kubata mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano remubatanidzwa wemapostori reApostolic Christian Council of Zimbabwe Dr. Joseph Paganga kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7 Dr. Paganga.
Yayo maita zvidu baba mini kandimiri isu tivana mati mai to ndira vamagaya titi nekuti umwe wedu nezvekunamata basa redu sevanhu vanovekunamata tofanange tichitodzora tsika tichiwa hondo yacho iri pamwe chete kuita kuti vasinganamate vaziye aiwa mari ariko kudenga. Zvino kana takutanga kuchimhurana nekusorana isu pachezvedu tiri kuita basa rimwe chete zvakuita kunge takutora kunamata sebhizinesi kuti aiwa huyai kwangu tisinganyatsonzwisisa kuti aiwa kurava mumwedu ava vanonamata sei havasati vambosvika kana pashiraini imwe chete kana yemapostori yavanoti nhasi ndambosvika vachipikisa zvese zvava kubuda vachitaura zvokuti vane mweya yenjuzu vanoita zvechifambi kana kumanikidza vanhu kunamata kuti kana usina kuuya kwangu usina kuita izvi uchafa zvese izvozvo hapana kana pavanotiratidza kuti pane kwavaa vakava neumboone huchapupu huzere kuti ndezviri kuitika mubanhiko remapostori hatingarambi kuti apo neapo panonge paine vamwe vedu vanozviita asi sebandiko redu tipakutsuurana kuti aiwa ndatinamate yemwari mudine muzvokwadi. Zvino ivo vanobva vati nguva zhinji munhu anotanga kumhura mupostori kuti wakamboenda here kumapostori nei zvivati vanoona kuti kumapostori ndokune chiedza saka vakuda kuchikweza vanhu vose vechipostori kuti vauyewo kwavo saka vari kutora kunamata sebhizinesi saka isi aiwa kwete tofanira kuti vanhu ratisi nekuti vanamata kuti aiwa ngavapinde nemweya wokuda vamwe vavanonamata nekuti mwari haanzwisisike kuya kwaanoita baba ijonga.
Imiwo mati matsvaga here mukana wokuti mugarisane pasi navamagaya munzwe kuri kubva nyaya iyoyi kana daka irori
kake chipiri pekutanga pavakatanga kunyora bhuku ravo rekutanga vandanga vava vazombopindura vachipindurawo mapepa ivo vakatozotumira vanhu vavakatumira kumaofisi zedu eApostolic Christian Council of Zimbabwe vachitokumbira rureverero dai kuti ndikaverenga bhuku ravo rekutanga nerechipiri pane pavanotita I think which is kufunga kwavo zvirata hapana umbohochao hwakakwana kuti vazvionawo kuti zvakamira sei kufunga kwavo dai vari vamwe vanoda kukurudzira chinamato kana kuti vanoda kuzovhura zvechipostori muchinge unge vane donzo chairo chairo rakakwana kuti vachimhura vanogona kuenda kumapostori ivavo vabvunza kuti koicho chinorevei basa racho nderei voudzwa.
Asi Dr. Paganga, mungaona here izvo zviri mumabhuku aprofeti Magaya zvichidzikisa pasi zvitendero zvenyu?
Izvozvo manje zvinotosimbisa chitendero chedu saka muchiona tatoti tinotovanzwira chi tinotovanzwira tsitsi zvamunoona zvinoita pakunamata ngoma kandemiri munhu akogona kuya pachipostori kuti pachipostori vazhinji tinowanza kutungamirwa zvedu nemweya ouya munhu orapwa oponeswa chechipiri aona kuita kwamwari kwakanaka kudaro hamanikidzwe kana paine vanomanikidza zvavo tinoti aiwa tine urombo havafanira kuti vadaro munhu ogutikana kuti apana pane kubatsirwa kwandaita nemunhu wamwari ochiona kuti kunamata ndochinhu chakadi chakamunakira onamatawo zvake chi akuita zvaanodi zvaanoita hatisati taona maripoti atasisizeti nekuti machechi akati wandei vanhu vaitaura kuti aisitazomanikidzwa kuita zvakati zvakadai kunze kwechibeke kwebaba ishuanaizonzonzi vanhu vaizomanikidzwa kuti vasachaenda kuchikoro vasazoita dzinovatsika dzataimhura kuti titi aiwa pakunamata hatifani kunge tichidaro mukore unoyu zvino ipapa tikutoshamisikawo kuti chii chapindewa mudi baba Magaya kuti vanosvika pakutozonyora mabhuku ekumhura chete chi mapostori kuti chii chambonyaya kuvapinda vasingauye kuzogara pasi nesu kana kuenda kumachechi wayo vachivapawo donzo nekuvapa muonesano kuti chinamato chinyatsotwasanuka tichifambira zvedu mberi.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai zvikuru Dr. Paganga nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu chinotarisa upenyu hwedu vana veZimbabwe.
Tinokutendai zvikuru mukoma Jonga kandemiri.
Manga makateerera kune mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe Dr. Joseph Paganga muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Sezo nguwa edia pera rikaiti mbotari samsure na osha kare. Vatunga mirve nyika zemu Afrika vosangana kumusangano we AU kuJohannesburg, South Africa. Mukuru we Confederation of Zimbabwe Industries anotinyaye hurumende yekuvaomesera pakugumira vashandi yokanganisa mabasa avo. Tashuka kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro ndini Blessing Zulu ndokusiya maoko a Kips Dube munhau dzechirungu.